Mangwana na kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wemugovera, zvita 16, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoti vana veZimbabwe vanofanira kupa hurumende itsva nguva yekugadzirisa zvinhu zvanga zvaparara munyika. Mutungamiri wemadzishe Ishe Fortune Charumbira voshoropodzwa zvichitevera mashoko avo kumusangano weZANU PF Congress ekuti madzishe achashanda nevakarwa hondo musarudzo dzegore rinouya. Chikwata chenhabvu cheDynamos chopa murayiridzi wacho Lloyd Mutasa mukana wekutsvaga vatambi vaanoda panguva ino yezororo remitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, retired Major General Sibusiso Moyo, vanoti vana veZimbabwe vanofanira kupa hurumende itsva iri kutungamirwa navaEmmerson Mnangagwa nguva yekugadzirisa zvinhu, nekuti chinangwa chayo ndechekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika uye kumutsiridza upfumi hwenyika. Tanonoka Wande weStudio 7 abata retired Major General Moyo akatanga nekuvabvunza kuti chavachaita chakasiyana nezvaiitwa kare mubazi ravo chii.
Chokutanga ministry yasiyana zita rayo nemandate yayo nebasa rayo rava yokuvakidza ukama uyezve nokurishidzana kwoupfumi menyika dzese pasi rese. Zvatosiyana maitiro acho. Chechipiri ndechekuti iko zvino ndo zvataakuda kuti tichinangana nazvo tichinda pane ndo zvinoda hurumende iripo iko zvino. Ende chachitatu isu tiri kuteedzera, ende basa rangu ndiri kuteedzera mashoko makuru akatangwa kuparurwa nomukuru wenyika achipa direction.
Kana tikatarisa kunyaya yekutengeserana nedzimwe nyika, muchazvigadzirisa sei sezvo zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka?
Izvo kutengeserana kunze nedzimwe nyika kana zvinyaya dzokuti vanhu vaunze mari dzavo muZimbabwe, hurumende yeZimbabwe iriko iko zvino yakugadzirisa mitemo inoita kuti vanhu vese pasi rese vanga vachidada nokuda kuuya kuti vaunze mari dzavo muZimbabwe, uyezve kana vaunza mari dzavo muZimbabwe mari dzavo dzinenge dzakachengetedzeka.
Zvinhu zvitsva zvatingatarisira kuona muchiita mukuchidzana nedzimwe nyika
zvakawanda, asi sezvo ndichiri pakutanga iko zvino ndichange ndichiopota nichikutaurirai kuti zvakamira sei.
Pazuva rapfuura iri muri kushora rwendo rwakaitwa nemapoka anopikisa muchiti munoda nguva, asi vanhu vanoti ZANU PF haichinji, vanoona sokungoti takachinja vatungamiri chete, asi zvimwe zvese zvakangodaro nazvino.
Kana vanhu vatochinja zvinoreva kuti maitiro azvo atochinjawo, asika ZANU PF isangano ravanhu veZimbabwe. Saka zvinoitwa zvinodiwa navanhu veZimbabwe. Chinodiwa navanhu veZimbabwe inyika yakabudirira paupfumi. Saka izvozvo ndizvo zvatakanangana nazvo, ndosaka chiri chinhu chepamusoro chehurumende inoyi. Saka kuti zvinodiwa neZANU PF kana kuti ZANU PF ndeyavanhu veZimbabwe.
Ko zvamunobva kuchiuto munofunga muchatambirwa sei nedzimwe nyika?
Ini ndiri muZimbabwe. Kuti ndakabva history yangu yakabva kupi kana zvakadaiwo, ndine mandate yandofanira kunge ndine basa randakapuwa randofanira kunge ndichikumikidza kumberi.
Avanga vari gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, retired Major General Sibusiso Moyo, vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mutungamiri wemadzishe Ishe Fortune Charumbira Vari kushoropodzwa zvikuru zvichitevera mashoko avakataura nezuro kumusangano wekongresi yeZANU-PF muHarare ekuti madzishe achashanda nevakarwa hondo yerusununguko musarudzo dzegore rinouya. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti vanoona sekuti danho remadzishe iri idanho rakashata zvikuru sezvo madzishe agara achipomerwa mhosva yekushanda nebato reZANU-PF mukushungurudza pamwe nekutyora kodzero dzevanhu zvikuru munguva yesarudzo. Vazhou vanoti Ishe Charumbira munhu akadzidza zvikuru zvekuti anofanirwa kunge achiziva chakanaka nechakaipa pamusoro pekodzero dzevanhu. Studio 7 yakundikana kunzwa divi raIshe Charumbira panyaya iyi. Kuti tinzwe zvairehwa naIshe Charumbira zviri kurehwa navazhou pamusoro pemashoko aIshe Charumbira, taita hurukuro naDr. Zhou.
Tinoona sekuti danho rakashata zvikuru. Chief Charumbira munhu wakaenda kuchikoro akadzidza kumalate 1980s akaita degree. Asi zvavataura izvi zvinoratidza sekuti ndiche vasina kuenda kuchikoro. Chinozvikamwa ndechekuti maall veterans anoshanda nebato reZANU-PF. Madzishe haana bato raakamirira. Madzishe vanoyananisa vanhu vamapolitical parties akasiyana siyana. Saka zvinhu zvinogumbura, zvinhu zvinosuwisa kunzwa munhu wakaenda kuchikoro saChief Charumbira achitaura kuti madzishe achashanda namaall veterans. Taifunga kuti Chief Charumbira anoziva kuti madzishe even muconstitution zvinoratidza kuti anoshanda asina bato raakamirira. Vanhu vanotarira tsika namagariro zvisinei nokuti munhu ndewepolitical party zvinosuwisa uye zvinotsamwisa. Chief Charumbira munhu wamadzishe echidiki watatichirumbidza zvikuruwo tichifunga kuti ungaapawo ramangwana riri nani, asi mashoko avo aya tigadza pasi nemba yemusikana uye haatarisiri kuti anga achibuda kuna ashe wakaita samambo.
Hamufunge here kuti dzimwe nguva Ishe Charumbira vangadai vanga vachitaurawo vari madzishe pachavo padunga munhu kwete kuti vavakamirira vachizokurudzira vanhu?
Ini ndinoona sekuti Chief Charumbira vakonewa zvikuru nokuti Chief Charumbira ndeumwe unotungamirira madzishe. Saka semunhu anomirira madzishe ndanotiona sekuti vava vachifanira kutaurawo zvinoratidza kuti zvinobva kuna ashe uye zvavachitaura zvine chiremera uye zvavachitaura maererano nezvinoenderana neconstitution. Nokuti zvavanotitaura izvozvo zvinotoratidza kuti havatozivewo nokuti constitution ndi kana kuti kunge vachizivawo constitution ndii, asi kuti zvinoratidza mateya. Asi tingangozivawo kuti kuda zvinobva kupi nokuti ushe hwaChief Charumbira hwanga huchitutsunywa navamwe kudzimba kwavo vachiti Chief Charumbira vanga vasingafaniri kuti vange vachitora huchi. Saka tinoona sekuti pamwe kuda kuti vanenge vachida kuti vavhare nyaya yavo yavanoziva kuti havana kuwana ushe zvakati dzekerere kana kuti muchechetere mvura yegui.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano rePTUZ, Dr. Takawafira Joe, vari parunare kumasvingo neStudio 7. Nezuro mutungamiri wenyika vaemasana Munangagwa vakashamisa ruzhinji rwevanhu nedanho ravakatora rekuvimbisa kuremekedza kodzero dzemunhu wese munyika kusanganisira dzengochani. VaMunangagwa vanonzi vakati vanhu ivava vanhuwo vanofanirwa kupindawo mudariro kuti vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru neruzhinji rwenyika mukuvaka nyika. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano reSexual Rights Center vaMojalifa Mokwele kuti tinzwe kuti vanotambira sei danho ravaMunangagwa iri rekuchinja kubva kune raive remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avairamba kucherechedza ngochani munyika.
Mashoko ari kusvika patiri sezvamuri kutaura. Tanzwa kuti mutungamiri wenyika anenge ataura mashoko akadaro nhasi pamusangano weZANU-PF muHarare. Tatozinzwa izvozvo.
Zvinorevei kwamuri sesangano, seorganization, kuti mutungamiri wenyika ari kutaura kuti vangangova nechimiro chakadai?
Kana zviri zvinhu zvechokwati, chokwati kuti zvataurwa kudaro, Ndinofunga inini isu seorganization tinozvigamuchira tichizvirumbidza nekuti anenge amira pamashoko ekuti munhu wese wemuZimbabwe ane basa rekuvaka nyika ino ichienderera mberi. Pasina munhu anosara oanosarurwa oanosiwa kumashure wavo zvatinotaura nesunguti sexuality. Vamugave vange vagara vari outspoken kuti Zimbabwe haisi nyika inobvumira o inogamuchira vamwe vanhu vakadaro. Saka kana mupungamiri wenyika uno vanangogo vava kutaura mashoko akadaro, zvinenge zvakutatidza kuti pamwe tine chance yekuti tivake nyika yetu tose semaZimbabwe pasina munhu anosara kumashure.
Mungandiudzewo here kuti kubva kumakore esati abva kumashure aya, manga muchikwana-kwanawo here mune zvematongerwo enyika, mune maprogiramu ehurumende ezveupfumi nekushanda nevamwe zvakanaka zvamunoona sekuti zvingachinje kubva iko zvino tichienda kumberi?
Zvatange tagara taziva nezvatanga tagara vasarira mumashure, vanhu vakawana vepati vemaprogiramu ehurumende, tazoona maNGO akawanda eri iwo anobatsira vanhu vakadaro kuti vararame, kuti vawane zvekuzvibatsirawo. Saka zvatiri kuona kana zvataura sezvaitwa nemutungamiri, tichaona kuti kana zviri zvinhu zvechokwadi kuchazoita maprograms anoinvolva munhu wese, kusina munhu anosara munhu wese, because zvakataurwa zviya zviya kuti iwe neni tine basa, munhu wese weZimbabwe ane basa rekuita basa rekuti nyika ienderere mberi.
Muchidimbu mungave here nepfungwa yekuti uwandu hwevanhu vari munyika yeZimbabwe, varume kana vakadzi, vanorarama vari mudivi rakazvimirira kurarama kwavo, vangave neuwandu hwakadii sekufunga kwenyu?
Ndinganyepe because hakusati kwaitwa mastudies anoratidza kuti vanhu vangani. Plus zvinhu izvi zvekuti ndinganorara naningi zvinhu zveprivacy zvekuti vanhu vakawanda havazvitauri kuti nini ndizvo zvandinoita. Saka unoona kuti vanhu vakawanda havabudiri pachena nenyaya idzi, vechingohla kusungwa vechingotsva, zvainge zvagara zvatoka nemubatimugaro kuti vanhu vakadaro havana nzvimbo munyika yeZimbabwe.
Vanga vari vaMojalifa Mokwele vachitaura vari parunare naIvan Zininga weStudio 7. Ivan zabatawo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu, vanoti vanofunga kuti danho ravamunangagwa iri rakanangana nekuda kukwezva nyika dzekumawirira dzinotambira tsika yekuroorana kwevanhurume kana vanhukadzi voga.
Ya, ndinofunga kuti munhu ari kuedzawo kutsvaga rubatsiro kubva kune nyika dzinogamuchira tsika nemagariro akadaro. Sekuziva kwedu pari zvino, nyika dzakawanda dziri kuisa mitemo inotendera kuti varume vawanane uye vadzimai vanoda kuroorana vachiroorana. Ende nyika dzakaita sedzekuEurope dzimwe dzakaisa makondishen yekuti kana nyika dzinoda ruyamiro dzisingaremekedzi kodzero dzengochani hadzisi kuzowana mari kubva kwavari. Saka ndinotenda kuti mashoko iwawo tingati mashoko ari politically correct. Munhu ari kutaura zvinhu zvinoda kunzwikwa nevanhu vakabata masaga emari kuti vakwanise kuwana mari dzavari kuda kubva kunyika idzodzo.
Zvino ava munangagwa zvavari kuya vachiedza kutaura zvinenge zvine unyoro nekuteerera, munoona sezvinochinja here zvakanyanya ukama huri pakati pekudyidzana kwehurumende nevanhu vari murudzi rwechingochani urwu?
Ngochani wagara hurimo munyika asi vamugabe vanga vachiedza havo kuzvitsvikirishani.
Makore ese atararama muZimbabwe aya, ungochani huchiitwa hwakawanzwa, vanhu vakawanda, mutemo wanga uriko here waivarambidza zvachose kana kuti waingotsikirirwa nehurumende yanga ichitonga?
Inini handifunge kuti tangati nemutemo wakanyatsa kuti kwetsere wairambidza ungochani. Mutemo wairambidza kana kuti vamugabe ndo vangava vachinyanya kutsondora nyaya dzeungochani, vachitarisawo tsika nemagariro eva ezvizvarwa zvemuZimbabwe. Zvikuru sei pabatana tsika dzedu kotiwo chitendero chedu chechikristu zvinoramba unhu hwehungochani.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare naIvan Zininga weStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na6am kuseni kwega kwega na2pm masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha7pm mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency, pa4930 shortwave, 15580 shortwave ne6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na6am, 2pm na7pm manheru ega ega. Musakanganwe.
Sangano reZimbabwe Statistical Agency kana kuti ZimStat rinoti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yakakwira nezvikamu zviviri zvine zvigama kumapfumbamwe nezvina kubva muzana kana kuti 2.94% mumwedzi wambudzi. Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoti zvikonzero zvakaita kuti mitengo yezvinhu ikwire inyaya yekuti vezvitoro vanotarisira kuti vashandi vanenge vaine mari dzekutendwa kana kuti mabhonasi munguva ino yegore. Zvinonzi zvinhu zvakakwira mitengo zvinhu zvinodiwa nevanhu zuva nezuva zvakaita sezvekudya nesipo dzekuwachisa pamwe nekugezesa. Ngatinzwei hurukuro yataita navakuchera.
Hazvikahadze zvazvoka kuti mitengo inokwira nguva dzakaita sezvikezi, zvikuru sei kana pane tarisiro yekuti vanhu vachawana yatingati bhonasi kana 13th check. Saka vanotengesa vanowadza kusidza mitengo yavo vakatarisira kuti vanhu vanenge vane mari yakawanda. Saka ndozvinokonzera kuti inflation ikwire zvokuti vanotengesa vanenge vakusidza mitengo apa vatengi vanenge vasina cheuviri chekuti vakwanise kutenga nacho. Saka ndokazhinji kazhinji zvinozokonzera kuti nguva dzakada kuita sedzinedzi dzekupera kwegore inflation inoti kwirei konzerwa nekukwira kwemitengo.
Zvii zvamunganongedza kuti ndozvakakonzera kuti inflation inge ichikwira kudai?
Kazhinji kazhinji zvinokwidza inflation panguva yakaita sezvinhu zvakafanana nezvekudya nezvinhu zvinoshandisiwawo navanhu zuva nezuva. Ndozvinowanza kukonzera kuti inflation inge ichikwira. Ndo zvinenge zvichikwidza nevatengesi vachitarisira kuti vanhu vachatengawo zvokudya zvakati wandei, vanhu vachatengawo zvokushandisa zvakati wandei zvakafanana nesipo, zvakafanana neupfu, zvakafanana nemafuta ekubikisa, zvakafanana nezvimwe zvakadaro zvinoenderana nechikafu, zvakafananawo nenyama. Zvinhu zvinokwirawo panguva yakaita.
Tichitarisawo kunetsa kuri kuita kuwanikwa kwemari mumabhanga, zvinosiya papi vatengi?
Kukwidzwa kunoitwa mitengo, vatengesi vanenge vachitarisira kuti vanhu vakawanawo mari. Saka nekuda kwekumira kwakaita ikonomi yedu, vashandirwi havatorinawo mari yekupa vashandi. Saka zvinouomesera vashandi zvakanyanyisa, nekuti vakumbunikidzwa nekuswizwa kuti vange vachiburitsa mari yavagara vasina uye yavagara vasingazowani, zvikuru sei kubva kuprivate sector.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunhare muHarare neStudio 7.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica munoaverengerwa neni Tanonoka Wande. Mushuro mekurusana kwe makore matatu, mutungamiri we Iraq wa Haida al-Abadi, vakataura kuti vakasunungura matunu ose akange achitongwa ne ISIS. Amerika inofara nekutonga kwa wa Haida al-Abadi. Mutauri webazi rezo kujidza nane dzimwe nyika mu America, amai Heather Nowet, vanoti America inokorokotedza vanhu ku Iraq ne mauto enyika iyi akafirwa nevamwe vavo mukurwisa ISIS. Zvakataurwa nava Haida al-Abadi zvakabudisa pachena kuti avo veparwi vanopfurikidza mwero vakange vasara neavo vavaitonga vakange vasunungurwa kubva mukutongwa neISIS. Amai Nowet vakati kusunungurwa kweIraq hakurevi kuti kurwisana nevanopfurikidza mwero kana kuti kurwisana neISIS muIraq kwapera. Vakati America nemadzisawira ayo vari mubatanidzwa wokurwisa ISIS vacharamba vachitsigira mauto eIraq vachabatsira nezvavanofanira kuita vachivadzidzisa uye nokuvapa zvombo. Amai Nowet vanoti nyika dzese dziri mubatanidzwa wokubatsira Iraq dzinofanira kuchenjera kunyuka kwemapoka matsva anopfurukidza mwero. Mumazuva aatonga nzvimbo zhinji muIraq, ISIS yakataridza huipi hwayo kusanganisira kudimbura vanhu misoro, kurovera vanhu pamichinjikwa nokushungurudza vanhu avo vakange vavharirwa mumaguta vachishandiswa nokuvaisa pakati pavo neavo vairwisa ISIS. ISIS yakashandisa zvipatara, dzimba dzezvitendero nezvikoro senzvimbo dzokugadzira nekuchengetera zvombo zvevarwi vanopfurikidza mwero. Pamusoro pevanhu vakaurawa nekukuvadzwa, ISIS yakakonzera kuti vazhinji vatize misha yavo uye yakapunza zvivakwa zvizhinji. America yakabatsira nemari inoda kusvika pamabhiriyoni maviri emadhora kubatsira vanhu uye kubva muna 2014 America yakashandisawo mamiriyoni mazana maviri nemakumi matanhatu nemashanu emadhora kubatsira kuti zvinhu zvigadzikane muIraq. America yakabatsirawo nemamiriyoni zana negumi nemaviri emadhora kutsvaka nekubisa zvimbambaira zvakasiyiwa neISIS muIraq. Izvi zvakabatsira nekukurudzira kudzoka kumusha yavo kuIraq kwevanhu vanosvika padyo nemamiriyoni matatu. Amai Nowet vanoti America yakazvipira kumira pamwe chete nehurumende yeIraq nevanhu vayo kuri kubatsira kuti nyika idzokere mumaoko avo kubva kuISIS. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheDynamos chakapa murairidzi wacho Lloyd Mutasa mukana wekutsvaga vatambi vaanoda panguva ino yezororo remitambo. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru weDynamos vawebza marechera vataurira Studio 7 kuti vapa Mutasa nguva ino yezororo remitambo yemwaka kutsvaga vatambi vanoda kuvaka chikwata chake chakasimba chemwaka unotevera. Vamarechera vanoti Mutasa ndiye anoziva pane maburi muchikwata chake zvekuti ivo vakangomirira kunzwa kwaari kuti vatambi vaanoda ndevapi ivo votsvaga mari yekubhadhara vatambi vacho.
Pone apo munee muchingoitawo pamaburi anoda kuvharwa, murayiridzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa, saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daenda.
Vamarechera vanoti mutambo wenhabvu uri mumaoko wevarayiridzi avo vanosarudza vatambi vanopinda munhandare vachiwedzera ivo kuti sevatungamiri varipo chete kungopa rubatsiro.
Mutambo uyu teve varayiridzi, ndikangoti makochi ndo varidzi vemutambo. Kuona kuti munhu achasarudza vakomana vake vanotamba musiwe, isi chedu semaexecutive tinenge chingopa sapoti, but mutambo wakatarisana nechi nevarayiridzi ndo varidzi vavo. Kuona kuti apa ndo dai kuti ndikunde muwangu.
Kunyange hazo Dimbare yakapedza iri pachinhano chechipiri, chikwata ichi chaitatarika zvekuti chingadai chakatora mukombe weleague dai chisina kudonedza mapoints akakosha kunyanya nezvikwata zvidiki zvakaita secholocho Pirates. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti Mutasa anofarira kutsvaga vatambi vanokanda chibodzwa sezvo chikwata chake chaitambura zvikuru kuna Mambure kana Christian Epupa naOcean Mushure vasipo. Asi murairidzi weDimbare uyu anoti ari kufara nevatambi vaanavo achiti iye kana riri ramangwana achatsvaga vatambi vekuwedzera, asi vanoziva kuti kutambira chikwata chikuru cheDynamos zvinorevei.
Ramangwana kutongotarisiwo nevanhu vane chido kutambira Dynamos, vanhu vanoziva kuti chii chinotarisirwa kubva kwamuri.
Basa ramutasa riri patambo nekuti hapana murairidzi wechikwata ichi anogara pabasa iri kudarika makore maviri asina kutora mukombe weleague. Vamaretera vanoti hapana chavari kutarisira kubva kuna Mutasa kunze kwemukombe weleague. Dynamos yakapedzisira kutora mukombe uyu muna 2014 apo yairairidzwa naKalisto Pasua. Totarisa makundano eEnglish Premier League. Mutambo mukuru svondo rino ndeuyo uri kuEtihad, uko chikwata chiri kutungamira makundano aya cheManchester City chiri kusangana neTottenham Hotspurs iyo iri pachinhano chechina. Man City yapinda mumitambo 16 isati yarohwa zvekuti vashoma vanofunga kuti tototo ingamise chitima chemaCitizens ichi. Pari zvino Man City yarova zvikwata zvese zvairi kukwikwidzana nazvo kutora mukombe: Manchester United, Chelsea, Liverpool neArsenal, asi kwasara Tottenham. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Chelsea vs Southampton, Arsenal vs Newcastle, West Brom vs Man U, Bournemouth vs Liverpool, Leicester vs Crystal Palace, Brighton vs Burnley, Stoke vs West Ham, Watford vs Huddersfield. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Panenge paipa ipapo kana waitemba vamwe kuti vachapindira wotanga musindo. Panenge pashata. Gambo gungwa kubva kuna Alec Macheso kasvitsa kumagumo echirongwa chedu chichibva kuno kuStudio 7 muWashington DC. Zita ndini Jonga Kandemiri. Ndoti musaende kure, tine zvirongwa zvimwe zviri kuuya zvenhau na2 PM. ndokusiyai muina Stanley Kilemhlanga.